girl sanana mukona kakubadira shisha tiri kujangwe kona
ndonzi tanaka Leslie Mteka ndakatanga zvemangoma last year 2022
saka vabereki venyu vaitwa kuti mukoma pamakatanga zvemagitare
patikatanga namhomuzi wangu asingatombode wangu asingafarire zvinhu zvaingofunga kuti ndezvechirombe-rombe but manje vakatozoona toti zviri kuita zvichitofamba muchinhu wetu kutoita tichitombotizikanwe mpya
veruzhinji vari kuitambira semi manzi yamunorova
so far muchinhu wika tambotigadzirei zita zvirinani vanhu vari kutambira vanenge vanzwawo masongs vamwe vari kuapreciata hapazoshayiwo vamwe vanenge vachingoti mukomana ari kumba doko zvinenge zviri kuita zvirinani
tinoukandida andikurege rudo vaviri vetatu vandimbotsvake mwoyo wangu wanditi wasarudza iwe
matambudziko amunosangana nawo muchigemu ichi ndeapi
machallenges ati kusangana nawo ndeyekuti tioshaya vanhu vanotipushira mamwetu vanhu vanotisa pamasocial media platforms avo vanhu vanotipo exposure yekuti timbowana kuperfomawo kune mashows avanenge vachiita kana kuendawo kumabig studios yekuti tinokasira kuonekwawo kusupport kwatalent nemari dzemavideos kunyanya apa mari apa pakaipa tokukundikana sevanhu vachangokurawo vazhinji vedu hatina mabasa ekzambo inini ndipori pamba saka kuti ndizonzi ndaunganidza mari yevhidhiyo yei panenge pakaipa
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
vanoda kundiwana vanondibata pafacebook Tanaka Leslie pawhatsapp namba i 0782908500 ndozvese nemakoro payoutube vanonosecha panonzi swed max fit suede max max
mashoko amungasiyiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudi
then mashoko kuvatsigiri vedu tinongotiwo tinotend tinonyatsoshowa appreciation tinoshowa love kuona notitsigira ngavaramba vachititsigira tichihopa kuti mwari anotitungamirira kuti tiite music inonyatsosvika kure tigosvikawo kwacho kunonzi kumusoro hakusvikwe nevanhu vanenge vasingatarisirwe kunzi avava vacharamba vakangodaro vanenge vachingoipa muchino uyu tosvikawo kuri kusvika vamwe tese takangofanana tiri vanhu saka kana mwari vakambovaitirawo isusu tinopinda wavo
Baby, ndino tenda wakandibvisa mupfungwa mandanga ndakadziba aiwa wakandibvisa iwewe rudo wakatori prakiza iwewe pauri ndakatotipisa ende andizombofanika mamero toto mazimisa izuva vambotikwanisa aiwa wakandityisa kaiwewe
Oh.